Kushomeka kwala na mukoti na wana chiremba muzvipatara kwakabuda pachena apo mumwe murwere Brian Jenner angarumwa nenyoka kumiri yomaini akafira pachipatara chemubhangeji akamirira kubayiwa jekiseni rekurapa uturu hwenyoka. Jekiseni rinobayiwa munhu anenge arumwa nenyoka kana kuti and venom rinongobayiwa chete kuchipatara nana chiremba. Hama yavajena vaKennedy Pitt vanoti vakakurumidza kuenda nemurwere wekurumwa nenyoka kuchipatara sezvinokurudzirwa, asi panga pasina chiremba aifanirwa kubaya jekiseni ravainge vapiwa kukliniki yepamugodhi wemurio mine. Vapiti vanoti chiremba akatozoya mushure memaawa matanhatu murwere atopofamara, asi akazofamba minetsi mashoma akatevera nokuda kweuturu hwenyoka hwainge hwapararira nemuviri. Vanoti havazivi kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete.
Tiri kuti dai dhokita akaita zvake nenguva yake ozofarwa hake tii aiwas vanhu vese vaedza vakudikana sezvakaita vanhu vekumiriro maini timurese rekumiriro maini kubva muvanhu vamwari mukombodi bati kunodaiwo vari vachitisa ati bhadharwe nehurumende haina mari saka ha zvishandirei kuti regaza kuenda kubati vanoziva zveshoshao kuti havuku.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu diki rezvimba Dr. Teresa Dandadzi vanoti vana chiremba havasi kuramwa mabasa asi vashoma zvikuru sezvo vakawanda vavo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nokudaro havasi kuenda kubasa.
Kune COVID handiti most of our staff tinotori nenotice rakanyorwa yekuti most of our staff is succumbed to COVID and we are operating at emergency mode. Most of our staff are positive, my doctor are positive. So going to Baronyata right now to try to refer patients on a COVID is serious. But you're told my nurses we are operating at less than 50%. My nurses are like isolation. A lot of things are happening in this system.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha avo vanoti vashandi vavo vakawanda vakabatwa necovid-19 muzvipatara nemakiriniki. Dr. Masocha vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara vachiti chipatara chemuchinhoi chine vana chiremba vanodarika vashanu vakabatwa covid-19 zvekuti vakatombofunga kubatanidza maward sezvo vakotiwo vakawanda vakabatwa necovid-19.
Chinoi hospital ndo vakanga vatiaro vakanga vati izvo vari five doctors dzakarohwa dzatikwanisa kuya kubasa bhangeti aitingi yange ne2 doctors hanzarohwa tonextend kuti andatombosuggesta kuti vatokombaina mahozi zvakumanesi but ndokuzoona kuti tikombaine mahozi acho nefutika hasi kuitika hozi stafu yakanyanya kurohwa ndeyematenet nelabor ward. Stafu yematenet nelabor ward ndo yakarohwa zvakanyanya zvokuti vakatozotora mamwe maincharge from other departments vane midwifery ndokutovozovawinza saka amaincharge arikutoshanda izvozvo kumatenet ward nelabor ward.
Vamasocha vanoti havana havo uwandu hwese hwevashandi vasiri kuenda kubasa nekuti vanoita basa rekuongorora vanenge varwara vari kumahofisi vakawanda vavo vari kurwarawo necovid-19.
Handina zvatigaoi vanofanira kunge vachindipa mafigures iwayo ihr yavo but hr yacho haikukwanisa
down hapana ari kuuya kubasa.
Dr. Masocha vanoti vana chiremba vashoma vari pamabasa vakawandirwa nebasa sezvo kuine njodzi dzakawanda dziri kuitika nguva ino yezororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jenner.